Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 miri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti magwaro eZimbabwe exemption permits apere. Sangano reBlayo Residents Association rinokurudzira kanzuro yeguta iri kuzivisa vagari nguva ichiripo mazuva anowanikwa mvura nemazuva ainovharwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Union rinoti raenda kumatare nekuti sangano National Joint Negotiating Council harisi kumirira vashandi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti mazuva ekugara nekushanda muSouth Africa akawedzerwa pamagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe kana kuti Zimbabwe Exemption Permits apere. Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nehurumende yeSouth Africa chekuti magwaro ose emhando iyi anopera muna chikumi 2023. Hazvisati zvajeka kuti hurumende yeSouth Africa ichawedzera mamwe mazuva here. Hurumende yeZimbabwe yakambozivisa kuti inotambira nemaoko maviri zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha, chero hazvo vazhinji vari kuSouth Africa vachiti hapana chikonzero chekuti vadzokere kumusha sezvo kusina mabasa uye kusina kugadzikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata gweta vari sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sivanda kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu pane vanhu vazhinji vari kugadzirira nekuti vanhu vanoziva kuti kana nyaya iri kukoti chero chichinogona zvacho kuchiitike, uye havazivi kana decision yatorwa nehurumende kuti aiwa havachadi vanhu vemuZimbabwe munomu. Saka vanhu vari kuendesa mbasha dzavo kuZimbabwe vachigadzirira kuti kana zvinge zvatadza, kana vachinge vagona kuenda vaende, kana vachisara muno vanenge vachisara vachishandawo vasavo vasina mbacha kana vachizviraramisa. Asi chokwandi chekuti pane zvekuiti, vanhu vari kutya.
Saka tingati here vanhu vari kufamba zvakati nyanyei vachidzora zvinhu kumusha?
Izvozvo chaizvo tazviona kuti gore ranosvika pakupera parunopera, vanhu vakawanda vanga vachifambisa zvinhu zvavo vachizviendesa kumusha vachigadzirira ikoko kuti kana zvichinge zvatadza kuti mapemiti arinyiwe vagone kunge zvinhu zvavo vazviyambudza. Nekuti rimwe dambudziko rangu rarasangana nahambi rokuti vamwe vazhinji vatachitaura navo vanga vachitsvaga kuziva kuti midziyo yavo vanogona here kana kuti vaiendesewo kumusha kana mune midziyo asina kubhadhara juti, nekuti ipapo vamwe vanga vachifa ngana nematambudziko vasingabatsirikani zvakanyatsonaka nenyaya yezimba. Asi vazhinji vanga vane mapemiti acho advise kuti aiwa, munhu kana achinge ane pemiti uyezve nekuti vamwe vanga vane motokari inenge iri yake zvaseyanga iri muzita roumwe nekuti mapepa anenge achinetsa, saka kuti manje azoibvisa iinze kumazita ake kuchimanzi dzisati dzakwana zvozvonzi aiwa hivhi yake nokuti yangoregista mumazita ake. Saka zvese izvo zvino zvanga zvichitovatambudza, asi tanga achibatsira navazhinji chaizvo vanga vachitsvaga kuZimbabwe nemidziyo yavo.
Makatarisawo kuti mazuva acho ari kufamba kudai, munoona paine mukana wekuti hurumende yeSouth Africa ingawedzere mamwe mazuva zvakare pamapemiti aya?
Chatati chifunga ndechekuti kusvika nhasi hurumende yeSouth Africa inenge yatanga kupindura kana kutora matanho ekuti tione kuti vanhu vakaapplya vachiti vari kukumbira kupiwa mapemiti ekuregulariza mumainstream angazi ngavao applyire vanenge vaona mhinduro. Asi chatiri kuona ndechekuti nanhasi uno vese vanhu vakaapplyira mapemiti hurumende yeSouth Africa isati yavapindura kuti vaudze chaizvo kuti aiwa tiri kugamuchira ratiri kugamuchira. Izvozvo zviri kureta kuti tinyatofunga kuti aiwa pane zvairi pamusoro pazvo asi zvakare tiri kuziva kuti nyaya iri kudzokera mukoti muna February saka tiri kuona kuti zvimwe hurumende iri kuona kuti zviri nani kuti iite sei pane nezvimwe zvaichaita asi iri kuitira nyaya dzekuti pari kuuya mavhoti nekuti vanhu havasi kufara saka haisi kuziva kuti izvifambise sei saka iri kumirira kuti koti iye iyo ichabva yaita sei yavaudza kuti ngavaite sei kuitira kuti zvisanzi ndi ihurumende yakadai asi ikoti yakataura kuti kana mapemiti achirenyuwa uye vanhu vachipiwa ugari ngavapiwa ugari asi tiri kuona kuti ANC zvairi kuedza iri kuedza kuda kuti isawanikwe nevanhu kuti ine mhosva yekuregedza vanhu vekuzimbabwe vachigara muno musouth africa tiri kutya kuuya chaizvo nedano kuti nedecision yekuti aiwa isusu tatoramba iko zvino kana tatenda nekuti inoziva kuti nezvemitemo nyaya yekugarisa kwaita vanhu vezimbabwe muno uye nezvinhu zvayakataura ndozviri kukonzera kuti ichipedza mapemiti aya hazvinyatsofambirana nemitemo
ndopedzisira hangu ndichitsvagawo kuti vasinganzwisisi nyaya dzemutemo kuti dzinofamba sei mungavakurudzira kuti kudii maringe nekupera kwamapemiti aya panguva dzino
chatingakurudzira vanhu
avo vanga vari gweta vari pachigaro vesangano reafrican diaspora forum Dr Vusimuzi Sivanda vari parunhare kusouth africa naevans Zvininga westudio 7 sangano rinomirira vagari vemubhulawayo rebhulawayo progressive residence association riri kunyunyuta nekwarinoti kunonoka kwezviziviso zvinobva kukanzuru zvinenge zvichizivisa vagari nezvemisha inenge ichizowana kana kushaya mvura pazuva roga roga munyori anoona nezvemvura musangano iri vajoseph mukomazana vanoti nedzimwe nguva zviziviso izvi zviri kuzosvika muvagari mvura yatovhurwa mumisha iyo ivo vasingazivi kanzuro yebhulawayo yave nenguva ichigovanisa vagari mvura zvichikonzerwa nekuderera kwemvura mudhamu reumzingwani asi vamukomazana vaudza tonga kandemiri westudio 7 kuti vanokurudzira kanzuro kuti ibudise zviziviso izvi zuva rimwe chete mvura isati yavharwa kana kuvhurwa kuitira kuti vagari vawane nguva yokutambira zviziviso izvi
sevagari vekubulawayo progressive residence association kanzuro tiriiona tichitumira manhingi manotisi evhura kuti nhasi ivhura rikuuya kuwadhipi nhasi iri kuenda kuwadhipi zvakanaka chokwadi kuti vaite izvozvo chetvava kutumira manotisi acho nekuti kana mvura ichifanira kuya nhasi makuseni kana mangwana makuseni notisi yacho ni ya very late asi hazvo ndiuwaona manotisi atink of late paholiday chete kuvhura misha yechristmas kana kuti 2 days before christmas hai ndofoga manotisi acho vanga vakatumira vakatisvika nemvura yacho ichiuya saka tiri kuti kanzuro akaanga tizama hayo sezvo tichiziva kuti mvura kumadhamu hakuna kumira zvakanaka but vanofanira kuimprova kuti vatumire day before kuitira kuti vanhu vagare vakagadzira kuti mvura ichauya rini then kune problem yekuti nzvimbo dzakasiyana kukatumira manotisi aya pane dziriuzvisa musoro dzimwe dziri dzepasi ndio dzinotisana mvura in time kwozoti vanenge vari vachigara dziri pamusoro mvura inoya late makuseni chete ma3-4 o'clock 6 o'clock vovhara kuti kanzuro mvura ioenda ndo pane problem chete ipapo asi manotisi achoruya azoitime
dambudziko iri raane nguva yakadii remvura iyi uye vatorawo nguva yakadii vachitumira manotisi aya
manotisi vagara vachitumira kwatova nenguva athinki kwana general pedza vakatanga vachitumira manotisi asi past 6 months ipapo notisi achaita akauya vakasingafambirani mabudiro emvura vaitumira manotisi acho isingabudi asi sezvichitaura kuti pachristmas ipapa paholiday patova neimprovement sezvo tiziva kuti nedhabhene kana vakuitira kuti kanzuro vaigara vachichema kuti vhese andiyo neproblem vaiti vakatumira manotisi mvura isingauyi mutime voti vhesa majescom vakautsina saka mvura vakonzwa kupamba mvura yacho ndiyo muvagara
saka vari kuti dambudziko iri rinogadziriswa riini vangomazana
mvura iri kunoisa because tichiyeruka takambotaura nenyaya yenyaya yekushandani gwai dhemu riri kugadzirwa kuka ingabotaura nenyaya yekunyanya Nekulipopa mvrachi ya kukazi saiti si ya kukwira ikuno. Nekulipopa mvrachi ya kukwira ikuno. Nekulipopa mvrachi ya kukwira ikuno. Nekulipopa mvrachi ya Injaki ameno kuzikupa basi banengo bajingo shifta magopo ya kitu hakuna vura vura iko ya majita tana sisi kuona sana gari sisi kuona umbi ya ameno kuti zikupa basi kukanzi riko kwa basi kuti ni yato mwiti ya pachena sisi kutiko ramba chingo vunga kuti bati jeke sire kuti kuzikupa basi ili kuona wati problem ya chua haya kuti mkuona uvura kaisa kia na ya zikuti wa mwanda uona utini bimbura inga hapa saka damu kuto funga risa gara kuti kukusikra Jana sarimbo chesa vresa tena.
Kune zirwere weleza simuzwa kuna matambuziko wa simuzwa o ni kune chakwe mvura iko?
Kwa mbwane zirwere magaria wambo wapo mamanzi afura yo tika manya manya tisita uzara nawa kutikozi kutamba siwa na wargu pane mvura bato fleta kona kwa anani kutikozi kando wachiti munu akama mvura yo akamzaji wara ono kona kumanya ukirini kono wana free treatment ili madam zikari ipo kwa zizi ni mvrawe chie boho kwa zina boho ndia rukuli batira mleka zina boho kwa zina wadu dae zichi meta kusika zuguti kwa zina boho za rukuli batira zuguti kwa mvrawe chie mo matipu bandano manga maboho
Munyori anona neshimfura musanganore Blawayo Progressive Residents Association va Joseph Mkwamazana vari parunare Blawayo na chonga kande miri we Studio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti nengo dzaro dzakabvumirana kuenda kumatare nekuti vanotungamira naurirano pakati pehurumende nevashandirwi havasi kuita basa ravo zvakanaka vachiti zvakare National Joint Negotiating Council haisi pamutemo. Mutauriri weZimta wa Goodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti bumbiro remutemo rinopa vashandi mukana wekuita hurukuro nemushandirwi vachiti chimwe chakonzera kuti sangano ravo riende kumatare ndechekuti mutemo uripo iko zvino unopa gurukota simba rekunzwa zvichemo zvevashandi rigozonokurukura nevamwe varo pamusoro pezvichemo izvi asi pasina anomirira vashandi. Tabata vataderera kuti tinzwe zvizhinji.
Okuda kwokusabatwa zvakanaka nehurumende, isusu takafunga kuti nyaya yacho ngaichikwira mutarara. Tiendesane kumatare edzimhosva. Kana ichinda kuconstitutional court, kana ichigumira ikoko kune matare atakaiendesa, asi tione kuti iwo mutemo wedu wenyika unotiwo kudi nekuti riri bumbiro remutemo idzva. Hatichatoriti idzva because ndera 2013 kumasure ku 2013-2014 unotocherechedza kuti kuve neyatinoti collective bargaining council musection 65 yeconstitution yeZimbabwe. Saka isusu taikwidza mutarara isu tati handei mberi handei tione tione kuti zvinoperera kupi. Kana nyika iine mutemo totarisira kuti mutemo uchaonekwa uchitora danho rawo rekucherechedza vashandi vehurumende sezvavanofanira.
Asi chikuru chezvikonzero zvenyu zvekuenda kumatare chakanangana nani uye nei chaizvova taderera?
Okay, zvakanaka tanonoka. Nyaya yekuendesa hurumende kumatare edzimhosva takanangana nekuti dare hombe ratinoenda kunogarira pasi tichironga nyaya dzemari dzedu reNational Joint Negotiating Council harienderani nemutemo wenyika iyo yatinoti Zimbabwean Constitution.
Takatarisa panyaya yevarairidzi pamwe nezvichemo zvenyu panyaya iyi, bumbiro remutemo rinoti
Constitution yedu yemuZimbabwe inorangarira kuti izvo tinokwanisa kuita yatinoti collective bargaining council, iyo inopa simba vashandirwi navashandi kuti izvo zvavanenge vachikurukura zviwanikwe zviri zvinhu zvatingati muchirungu zviri binding. Saka section 65 yebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe inozvibvumira izvozvo kuti isusu tikwanise kunge tichiita collective bargaining council. Zvino iyo hurumende kusvika pari nhasi uno haisi kurangarira collective bargaining council, uye haisi kuita yatingati iyo kunanganisa kana kuti realignment yomutemo wekuti collective bargaining council inge iripo.
Izvi zvinobva papi vatadererera mungati tsanangurira chii chiri mumutemo uyu chisingakushandirii?
Nekuti uyu mutemo uripo pari zvino unopa simba kuna minister. Minister ndivo vanogona kutora zvichemo zvedu, vozviona sezvine musoro kana zvisina, voenda nazvo kucabinet, vonoronga marongero avanoda. Asi isusu vanongoti redu basa kubvunzurudza kwavari, iya yatingati consultation. Izvo zvatinoona sezvinhu zvisina maturu, nekuti hurumende pari zvino nguva yareba isingatiitiri zvatinofunga kuti zvingava zvinhu zvakanaka. Hatisati tamboendesana kwatinoti isusu kuarbitration kana kuti kuconciliation, nekuti ivo vanenge vachingoti zvatiri kutaurirana kuNJNC ikoko hazvinyanye kutisunga, hazvisi binding, nekuti zvinopa mutemo simba kuna minister kupfuura kudare rinofanira kunge richitirongera. Izvo zvinofanira kunge zvichiita kuti vashandi vehurumende vawane zvinovapawo pundutso.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Tadererera vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hurumende inoti haina zvikwanisiro zvekugadzira maresidensi esimbi evatyairi vedzimotikari pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika. Gurukota rezvekutakura kwezvinhu vaFelix Mona vanoti hurumende haichakwanisi kugadzira maresidensi emarata pamusoro pezvirango, vachiti bazi rinoona nezvemotikari nekupa vanhu maresidensi reCentral Vehicle Registry riri kuita basa guru, asi riri kunetseka nekuti hapana zvinoshandiswa mukudhinda maresidensi evatyairi emarata. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo reKimukonza vanoti zviri kutaurwa navamhona hazvina maturo, sezvo zvirango zvinotaurwa izvi zvava nemakore mazhinji zvatemerwa nyika. Muzvinafundo Mukonza vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa zvose zvainazvo, kwete kuramba ichingochema-chema pamusoro pezvirango, vachiti izvi hazvina kwazvinotisvitsa senyika, asi kuti nyika iwane dzimwe nzira dzekugadzirisa zvinhu zvinonzi hazviwanikwe pamusoro pezvirango.
Zvinokatyamadza kuti hurumende yeZimbabwe mukore wanhasi inotaura kuti iri kutadza kuita maresinesi vana veZimbabwe nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika. Tikatarisa kuti zvirango zvakatemerwa nyika riini, tinoona kuti zvakatemerwa nyika makore makumi maviri apfuura. Saka kuti hurumende irambe ichingoti iri kusangana nematambudziko akaita sekutadza kugadzira malicense chaiwo, zvinhu zvinoratidza kusarongeka kwehurumende. Tikada kutarisawo kuti pazvitupa iyezve zvichaane zvitupa zvepurasitiki, hurumende inotadza here kana kuri kuti iyo malicense emazengi iwayo haasi kuwanikwa zviri nyore? Hurumende yedu inotadza here kungoita zvinhu zvainogona kuwana iyo kuitira kuti ipedze dambudziko irori rakatarisana nevana veZimbabwe? Ndokuona sekuti panenge pari kuita kuomera kuomerwa kwenjere dzevari kutonga.
Profesa Mukonza, zano ramungabatsira hurumende naro nderipi panyaya yakaita seiyi?
Zano randingabatsira naro hurumende panyaya yakaita seiyi ndeyekuti hurumende ngaitsvage nzira dzekuti iite malicense nezvinowanikwa munyika. Ndambopa muenzaniso wekuti inogona kusiya zvekushandisa mazenge nezvimwe zvavari kuti zvacho hazvisi kuwanikwa muZimbabwe, zviri kuwanikwa kuAmerica. Wotsvaga zvinowanikwa muZimbabwe asi zvichiita kuti vana veZimbabwe vave nemalicense anenge ari ari ma license kwao. Saka ndoo yandikangoti nzira inoita kuti hurumende iwane minduro kudambudziko iri. Isiye zvekungochema chingoti haisi kukwanisa kuita nokuda kwekuda kwezvirango. Izvo zvirango zvatikuziva kuti zvaane nguva zviripo, ende zvirikuratidza kuti pada zvinogona kuramba zviinesu kwenguva yakareba. Saka vakawana iyo atikati mahomegrown solutions kumatambudziko akaita seiwaya. Zvinotiratidza kuti hurumende yedu ine iri kufungawo ichiita kuti matambudziko evanhu vezimbabwe ave achireruka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo reKimukonza vari parunhare kuSouth Africa kwakare neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, Muriya Blessing Ali inonzi yakaramba kuchengetwa kwake mushure mekunge imwe hama yavaudza nezuro kuti paiva neurongwa hwekuchengeta Blessing uyo akaurawa mwedzi mitanhatu yapfuura. Urongwa hwekuchengeta Blessing kumakuva ekumabhuku hwakamiswa nezuro mangwanani. Mutumbi waMoblessing unonzi uri muchipatara cheParirenyatwa muHarare uko wakachengetwa kwemwedzi mitanhatu yapfuura. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taura nenyaya yevanhu veZANU-PF kana kuti vana Munangagwa vanodo kuintrodusa mitemo yekuti masangano akadzimirira oga vanozova pamutemo wekuti ukaita chakati wotobva wabhanwa ipapo. Zimbabwe does not have anything that is straight now. Zvinhu zvemuzimbabwe zvese zvakangoungama. Kana uchidongopona muzimbabwe unongoita munhu akaungama saivo ndokuti udye. Because maonero andinozviita manjizvi zvikunotonga kuchitaurwa kuti kana munhu achade kubudisa chokwadi, chokwadi hamusisina because yava nyika yasatani. Iye zvinotaura kuti kana munhu achide kuita zvinhu zvestraight ngaatimbomirira government inotera because yavapo iyoyi ndeyokunyeba chete nekubira vanhu ndo yega inonga iri pa. Hapana zvimwe zvinonzi zvichizvitsva nekuti yakaona ZANU-PF kuti yakonewa kubva peyakatanga kutonga kusvika pari nhasi yatadza. Saka yatonga kuti chiregai kutirwe kukupedzisira ikoko. That is why we say at times God has got his way of showing things. Panguva inotera kasoratidza Mwari kuti zvinhu zvakamira so kuti tiito vanhu vanozobva panguva yekuenda mberi takasunungukawo tisikaendi kune dzimwe nyika. Kuti kana wadanwa kune imwe nyika unodanwa pane occasion yekuti tide kuti tide vanhu vakati vanobhadharwa zvakanaka because vabva kunyika kwavo kwakanaka ka. Saka maakuvada ikoko. Saka muchido kuvabhadhara mubhadhara neinonzi outside vacation kuti munonga muchindogara kunze ikoko michipiwa mari yakakwana. Zviripo izvizvi zvakashatisa vanhu ngatinamate titenderana naMwari kuti nyika yedu inakewo.
Nai Studio 7 uyo munhu anonzi Mavaza uyo anogara kupi kuyo? Zvaari kutaura ndezvemuZimbabwe kana kuti ndezvaari kuona kunze kwenyika? Sei achitaura zvaasi kuona? Migwagwa ipi yaanoti yakagadzirwa? Mavaza zvaanoti dhokota wani? Udhokota upi kuyo achitaura? Ndo zvatinovengera ZANU-PF izvizvo because inotaura kwaisina kuswera. Inotaura oposi isii hatidi kuudzwa 2008 hapana munhu akamboudzwa kuti zvinhu zvanaka izvi zvine kunaka. Unonongoona wega kuti zvinhu zvatonaka. Zvino uyo handisi kumudza ndogara munyika munomu izvi dhokota pasina zvodhokota zvacho zvaanoshanda. Unotaura zvinhu zvinonyanga dzakudarozeko vakomana tiregerereiwo katinzwireiwo tsitsi ingahondo takarwa test one chakushanda ndechekuti imi makumhanyira pakeke papo muchisapfuura negakeke iroro chamuri kuita chinoonekwa ndechipi ipapa.
emangwanani pa studio tinongobvunza wangu mubvunzo wani zvakamboitika kupi pasi rino kuti imwe mhuri inoramba nemutumbi wevana vavanhu kuti mwana wavamhofu oshayika vachirandivotiza nemutumbi uyu vachiramba nemwana wokwamhofu imi vatsigiri vezanup f ndoda kumbobvunza munombotsigira zanup f yenyu mambonyatsakufunga here mukana kuti munombongotsigirawo ngoti solo mutangotsigira che mashura ekupiwa netinoitika munyika yezimbabwe yeva kuti hurumende inoramba nechitunhu chevanhu vaida kuviga mwana wavo emunoramba nechitunha kutiza nechitunha zvigodii zvigozovei kurama iye mobilesing dianyatsake kupfuka ngozi chai chaiyo pedza vose vanhu ivavavo zvichauya kwachisi achieri musi wacharimwa zvichambonakidza nhasi asi zvichakanganisai pamberi apa hakuna mashuro akadai anoitika munyika
pastudio 7 apo makadikwa namukoma tanonoka wandina mukoma blessing zulu hai ndirina nene zita ndinoitwa batso munoda wafaniriri pano papretoria tinotienda nestudio 7 yenyu munotipa nepfenyu isina divira yakarerekera inotaura chokwadi chaichachocho zvinoitika kwete radio zimbabwe inotaura zvemanyepo kungotaura zvapurezidendi umwe havambopiwo kana vamwe vanoda kupinda kuti vataure maonero avo sezvetinoona zvinoitwa muno hai ndinotsigira uyo unotiodema zvazvikwanisa natiwedzerawo taimu motipa makuseni motipa masikati nawo motipa manheru ndo zvinonyatsokita chaso chaso nokuti haa nhepfenyu venyu ndikwayo rambai makadero rambai makatsunga
ndinokumbirawo chaizvo chaizvo kunyanya vanotaura pachenji redhio kana chiri chindevere ngachingopera nechindevere chisaiswa chirungu mukati chiri chishona chipere nechishona chisina chirungu mukati chiri chirungu ngadziuye nhau dzacho dzibve chirungu chega chega nyange vanotaura vapi nevapi nokuti zvimwe zvizhinji zvinotaurwa nechirungu kune vamwe vasingatombonzwikana pechirungu chacho ichechicho saka ndaikumbirisisawo ende zvimwe zvacho zvine zvakakosha zvinoda kuti zvidzikwe nemunhu wese ndaikumbirisisawo kuti zvinogona kutsanangurwa neshona ngazvitsanangurwe neshona zvinotsanangurwa nechirungu zviindewo kuchirungu ikweyo panyuzi dzeshona ngazvipere ngeshona panyuzi dzechirungu zvipere nechirungu nokuti tinoda mavhotsi akawanda chaizvo tinotochenerawo mavhotsi akawanda anoenda kumukomana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yakasvisa iri namba ndikatanga kujamba ndikati ndaimhura vandakazimhura rutozi kuyerera zvichinziro ndarwamera rutozi kuyerera zvichinzina kuyamera waikusindisa wani pandanimokusiya zvichikusindisa wani dalanimokusiya waikusindisa wani pandanimokusiya zvichikusindisa wani dalanimokusiya tarisa mufambo atakafamba asinhasi wavekundiramba wandikwenza mawani ndakukara ndiri wani lavu yacho yawaindipa rudo rwacho rwawaindipa
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kwasara mwedzi mitanhatu kuti magwaro ezimbabwe exemption permits apere sangano reBulawayo Residents Association rinokurudzira kanzuro yeguta iri kuzivisa vagari nguva yachiripo mazuva anowanikwa mvura nemazuva ainovharwa rimwe sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe teachers association rinoti vaenda kumatare nekuti sangano renational joint negotiating council harisi kumirira vashandi zviri pamutemo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele